Munoona vazvuru chekutanga chiripo inhau yekuti hakuna munhu hakuna mutungamiri anobva pachigaro nenzira iyoyi anobva asina kumbobvira aitawo tunharo zvinototi zvinetse anofanira kutomiramirawo achiita nharo ndoo kuti nhaurirano dzacho dzinge dzichiita kuti zvaanenge achida iye zvinge zvichizenge zvichigonanganwa kunge zvichiteedzwawo nekuti haungonzi chibva wobva watobva nyange zvikawa masei ndosaka makazoona vana Laurent Gbagbo vakatozoita zviya zvekutozopindirwa nemauto kwaakutozozvuriwa kwaakukandirwa kwakadaroko ndinodayira kuti vamugada havadi kusvitswa pachinhano chakadaro uye mauto haasi kudawo kuvasvitsa pachinhano chakadaro saka semunhu mukuruwo zvaigona kuvabatsira kuti mukutaurirana kwavari kuita kana zvinhu zvekusiya masimba vange vachisiya masimba mune zvakanaka nhau yekuti vamwe vari muLacoste faction vangade kuenda kumatunhu akasiyana siyana eZanu PF vachitaura nyaya yekuti paitwe mavote of no confidence yekuti vamugade vasiye basa nderimwe gwara ravanokwanisa kuita asi gwara iroro rinonetsera nyaya yekuti vakanzi vasiye basa kupati kwavo handi kunzi vasiye basa kuhurumende nekuti kusarudzwa kwavo kumusangano wavo nekusarudzwa kwavo kuti vaive mukuru wehurumende kana kuti mukuru wenyika zvinhu zviviri zvakatosiyana hazvinyanyofambidzana zvazvo saka vanogona kuita izvozvo asi handifungi kuti zvinonyanya kuvabatsira vakada kuti vaende kudare remakurukota kudare reparamende vanogona kuita izvozvo zvavo asi vanenge vaakuita pachirungu inenge ichinzi risiki iyaya nekuti zvinobuda ikoko zvikasatsigirana kana kuenderana nezvavanenge vachida ivo zvinenge zvatoparara
vanhu ava vachafa vakashanda vose zvakare here
apa paakutonetsa ndakataura ine vazulu ndikati kana chatosvika kwatasvika ukuko ndokunonzi kwamvura yacheka makumbo chakutariswa upo apa yaagura muchato yatonyaya yegupuro yekuti gupuro rinofamba sei